Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gumiguru 29 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nezano PF ne MGC ya Ngube ne MGC yedu tikawirirana nyaya kuti ngatibvise zvemaproof of residence.
Mapato ezvematongerwo enyika otarisirwa kusangana neZimbabwe Electoral Commission mangwana achitaura pamusoro pechirongwa chekuparurwa kwechipiri kwekunyoreswa kuvhota chatanga munyika nhasi. Mukuru wemadzishe munyika Ishe Fortune Charumbira vanokurudzira veruzhinji kuti vamhangare masabhuku ari kubhadharisa vanhu kuti vavanyorere tsamba dzekwavanogara dziri kudiwa pakunyoresa kuvhota.
Hapana chingachinje nekuti gurukota iri hari na hurumende yaro. Gurukota iri rakaiswa panzvimbo naWamugabe nebato rezano.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, rinoti hapana chekupemberera pagurukota idzva remabasa nevashandi vaPatrick Zhuwau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chepiri chatanga nhasi mapato ezvematongerwo enyika achitarisirwa kusangana neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mangwana kuti vazeye nyaya inonzi iri kutadzisa vanhu vakawanda kunyoresa kuvhota yemagwaro anonzi anodiwa kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota. Magwaro aya anosanganisira tsamba dzinoratidza paunogara pamwe nemamwe magwaro anonzi anofanirwa kusainwa nemacommissioner of oaths aya anonzi haasi kuwanikwa mune dzimwe nzvimbo. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti nechishanu chapfuura bato ravo pamwe nemapato anoti Zano PF neMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vakasangana vakabvumirana kuti ZEC ibvise zvimhingamupinyi zviri kutadzisa vanhu kunyoresa kuvhota izvi. Ngatinzwei hurukuro yatakaita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Nezano PF neMDC ya Ncube neMDC yedu tikawirirana nyaya yekuti ngatibvise zvemaproof of residence. Saka musangano weZEC neZEC tichaita musi weMonday.
Asi munoona here ZEC ichitambira chikumbiro chenyu kana kurudziro iyoyo?
Tiri kufungidzira kudaro nekuti tati tiri kusangana zvakare negurukota rezvemitemo waBonyongwe.
Muri kuona zvichibatsira here kuti vanhu vazobuda vachinonyoresa kuvhota kana pakabviswa iyoyo?
Hongu, tirikona zvichibatsira nokuti nyaya iripo ndeyekuti vanhu vazhinji vasi kuenda kunoregista kuvhota nenyaya yeproof of residence. Inoafekta mayuthi vasina dzimba dzavo, inoafekta varombo, inoafekta vanhu vaya vaya vanovengwa nemasabhuku nemakanzera vanonyimwa maproof of residence.
Imiwo sebato zvii zvamuri kuitawo kukurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota?
Ya, isu tiri kuti vanhu vese veZimbabwe kunyanya-nyanya mayuthi ngavaende vanoregista kuvhota nokuti tiri kuona kuti hurumende iri kuisa zvimhingamupini panyaya yekuti vanhu varegiste kuvhota. Patinenge tichigadzirisa nyaya dzodzi kumusoro kunoko, vanhu ngavaende neuwandu hwavo vaende kunoregista kuvhota.
Pamasangana neZANU PF makurukurawo here nyaya dzekutyisidzirwa kuri kuitwa vanhu vachitorerwa masiriyo namba nezvimwe zvakadaro?
Takurukura nyaya iyoyo vakuru vezanupf vanga vachifunga kuti inyaya iri pamutemo vanga vachifunga kuti zvinobvumirwa asi kavaratidza tikavaudza kuti patinoti secret vote paya paya tiri kurewa kuti secret kutanga patinotanga kuregister paya ndipo panotanga secret yacho kaunei neserial number yangu nokuti nyaya yemaserial number ndiye kuchidzira uye iri kuitwa nenhumbu dzinoda kuzopiwa mari nokuti vanhu vari kubhadharwa on commission kuti varegista vanhu vangani saka paanoenda nemanhamba aya aya ari kunopiwa mari yekuita senge ndiye achivaanda varegiste
vanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7 zvichakadaro mukuru wemadzishe munyika eShe Fortune Charumbira vanoti madzishe asi iwo vanhu vanonyorera vanhu matsamba epavanogara asi vachikurudzirawo zvakare kuti vanhu vange vachimhangara masabhuku anenge achivabhadharisa mari kuti vange vachiwana magwaro epavanogara ishe Charumbira vanoti veruzhinji vanofanirwa kunge vachibatsirana navo mukugadzirisa nyaya iyi kuti patorwe matanho
hakuna mambo unonyora tsamba tsamba yakamuchihwirisa inotaura zvevillage noti chief the village head kunobva tsamba ii ndiri masabhuku ningi that's first where the point is missed exonerate my chief nokuti that responsibility does not lie with the office of the chief munokwabata inavo anonyora kuvillage kuna village head kuna headman kuna chief village head ndopazoitigwa nokuti tsamba yanoti ndiri yanda sabhuku ningi sabhuku wako kwete kuti chief aa saka budisai machiefs achii dzavana sendira vangadla pazvinhu zvakadii kuna sekretari muvillage moka moka saka ikana sekretari kana ai ari kubhadharisa vanhu vasati kwaishewabhadharisa handizirapi itii masekretari kuna ari kubhadharisa then mochitiudza sekretari ari pani sabhuku ani tobetserana togadzirisa zvinhu saka its not true its not correct to say the chiefs are demanding payment because practically by the design of everything the chiefs does not write such a letter
ishe Fortune Charumbira vanoye mukuru wemadzishe vari parunare muBulawayo neStudio 7
munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13 hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota kuBulawayo Metropolitan endai kuBulawayo South and Central Pelandaba Mpopoma Emakandeni Entumbane Lobengula Luveve kuHarare Metropolitan endai kuHarare Central Harare East Harare West Harare North Mount Pleasant Sunningdale Mavuku Tafara Hatfield Southerton Highfield East Budiriro Dzivarasekwa kuManicaland Nyanga North and South Mutasa South North and Central Mutare North kuMashonaland Central endai kuShamva North and South Guruve North Mount Pleasant East and South neKurushinga kuMashonaland East endai kuUzumba Maramba Fungwe Uzumba Murewa North West and South Marondera East and Central kuMashonaland West paHurungwe East Makonde Chinoi Makonde Mangura Jimba West and North kuMashingo Chivi Central North and South Mashingo North South West and Central Mashingo Urban Matabeleland North Lupane East Cholocho North and South Umguza Matabeleland South Matobo North and South Bulilingwe East and West kuMidlands Gokwe South and Central Gokwe Sasemi Berengwa West South North and East Zvishavane Ngezi Zvishavane Runde kuti muzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi
sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harioni paine chichashanduka pakuvepo kwegurukota idzva rezvemabasa nevashandi vaPatrick Zhuwau sezvo mukuru wehurumende anovapa mabasa achiri mumwe chete vaZhuwau vakatora basa rakasiyiwa nevaive gurukota rezvemabasa nevashandi amai Priska Mfumira avakamiswa basa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe Tabata mutevedziri wechipiri wemunyori mukuru wezCTU vaThomas Masvingwe kuti tinzwewo maonoro esangano ravo.
Hapana chingachinje nekuti gurukota iri hari na hurumende yaro. Gurukota iri rakaiswa panzvimbo naWamugabe nebato rezano. Ndobato ranga richitongwa kubva 1980 kusvika parizvino. Muna 1980 mabasa anga akawanda. Washandi waitambira mari, waigarawo zviri nani pamakore 37 apfuura. Zvinhu zvese zvanga zvichienda kumawere. Saka gurukota riri kunzi idzva iri. Hapana utsvaba nekuti haasiriye anoita madecisions. The principle remains the same. The policy remains the same, the anti-worker policy. So we do not expect any change at all.
Totarisa zvirongwa zvakanga zvafanana zvamamuchiita nehamai Mupfumira vanga vari gurukota. Munoona muchikwanisa here kunge zvichienderera mberi?
Tinotofunga kuti chingangoitike ndechekuti zvinhu zvichatonyanyoshatisisa. Nekuti gurukota rakauya iyi, ibato rimwe, the principle is the same. Asi ivo pachavo, vanhu vasingatombozivi nhoroondo yenyika ino kuti takabvepi. Kuti tizosvike patiri vanhu vanongoziva kuti mwari wavo imari havana chavanotendera machiri kunze kwemari.
Mune urongwa hwekusanganawo navo here muchichingamidzana?
Hatisati taita urongwa hwekuti tichingamidzana navo tichitaurirana nekuti dare redu rinotonga Zimbabwe Congress of Trade Union rinonzi General Council harisati ragara pasi richizotaurira executive zvekuita panyaya iyoyi. Harisati ragara pasi richiongorora kuti reshuffle yakaitwa iyi inobatsirei kuvashandi.
Avanga vari mutevedzeri wechipiri wemunyore mukuru wezCTU vaThomas Masvingwe vari parunare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Taka Kapikinyu vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya dzemagariro evanhu vari muno muWashington DC. Makadii mukoma Taka?
Ndiri pangu makasimba mukoma zvino.
Aiwa isu tiri nani zvedu. Mukoma Taka taane nguva tisatambokurukura. Nhasi tinoda kuti tinge tichimbotarisa nyaya yevechidiki vari kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Tiri kuona vana muzvare Fadzai Mahere kuMount Pleasant uko, kotiwo muzvare musvaburi vari kuenda kuBlawayo South nevamwewo vatiri kunzwawo kuti varida kupinda mune zvematongerwo enyika. Munoonawo sei chiitikwechi?
Ini ndiri kutofara nezviri kuitwa nevechidiki nokuti kwenguva refu tagara tichiisa upenyu hwedu mumaoko evakuru tichingoti vakuru ndo vachatibatsira, ndo vachatiunzira pundutso. Asi tazoona kuti mushure mamakore 37 hapana kana chabuda pakuisa mupenyu hwedu mumaoko evakuru. Asi iye zvino yava nguva yekuti isusu vechidiki titore mukana, tive tisu tinotonga, tive tisu tinoita madecisions enyika. Saka ini ndiri kutofara nevanhu vatanga kuda kukwidza vakaita semaindependence. Asi ndinoda kukumbira vemapato ezvematongerwo enyika yemuZimbabwe kuti vanyanyopowo mukana. Kana vakapowo madzimai mukana, isusu vechidiki tinove tinopfuura chikamu chakaita sechidimbu chevanhu vachangwe vachikwanisa kuvhota uye chidimbu chevanhu vari population yemuZimbabwe. Saka ndinokumbira ineni kuti titipuhwe mukana kumapate ezvematongerwe enyika tisati tanyatsopinda idudu isusu vedu tega tisima independence. Asi tikapinda sema independence takuda kuratidza kuti isusu taneta nemapate ematongerwe enyika takudo kuti isusu zvido zvedu zviendeswe pamberi.
Asi zviri kuitwa nevechidiki ava munoona zviine pundutso here tichitarisa kuti nyaya yekuti munhu anzi akwikwidza akazvimirira inogona kunge iri nyaya inoti inetsei?
Chajaira vanhu ndechekufunga kuti vemapato mapato ematongerwe enyika ndo achatipa pundutso. Ndinofunga kuti basa raMP chairo chairo vanhu havarizive. Ndo pari kuita kuti vanhu vanyanyonyunyuta, vanhu vanyanyofunga kuti vakamirira semaindependence havakwanisa kuzomirira zvido zvevanhu. Asi ndiri kutokumbira hangu kuti kana paine vakawanda vane shungu dzekuita maindependence muZimbabwe ngavaite maindependence. Taneta nemapato ezvematongerwe enyika izvo.
Ko kubudirira kwavo nekuti tikatarisa nhoroondo yacho yeZimbabwe hakuna munhu akakwikidza akazvimirira akanyatsobudirira.
Aiwa, vechidiki vanhu vagara vane kwavanobva nako vatinovaziva vari maactivists. Tinovaziva achiita zvakawanda kuthis flag fadzai mahere. Uyu imba yemusvaburi agara anotaura nezvematongerwo enyika. Saka ndione paine chingavatadzise kuti vakwanise kubudirira. Ndinoda kukumbira hangu kuti kana varipo vakawanda ngavaungane vaise musoro pamwe vaone kuti vangakwanisa kukwikwidza sei semaindependent. Ngavasamirira havo kuti uchada zita rangana kuti rikubatsire kuti yozobudirira pamberi apa. Vanokwanisa kubudirira vega. Vakaramba vakashinga vakaratidza kuti vada kuendepi, vada kutora nyika kuti iendepi, vada kuti maconstituencies avo kunge kwakamira sei. Ndinofunga zvangura mangwana rawo riri pakajeka.
Tichitarisawo imwe nyaya iri kunetsa, vamwe vari kuti vachapatsanura mavhoti, nekudaro munhu anopedzisira abudirira pa ibato reZANUPF.
Aiwa, hakuna munhu anonzi muridzi wevhoti yevanhu. Vanhu vanovhotera vavanoda vanhu havavhotere baki. Vanhu vanovhotera munhu achamirira zvido zvavo. Kana akauya ari wekuZANUPF vachamuvhotera, kana akauya ari weMDC vachamuvhotera. Asi kana vasingade mapato mairi aya kana rimwe bato richatonga vachido munhu ari independent, zviri kwavari. Nyaya dzekufunga kuti mapato ematongerwe enyika ndo achatunzira pundutso kuti ndo achanga achitipa maMP yakapera. Vanhu ngavatokanganwa, ivo mapato ematongerwo enyika ngatokanganwa kuti vagara vaine vhoti yevanhu nekuti vari kunzvimbo dzakaita seDipi. Aiwa, ngava arwire, ngava ende pamberi, vataure zvavaroda kupa vanhu, ndo zvichawanisa vhoti. Saka ukakwanisa kutaura izvozvo uri independent uchawana vhoti yako. Hapana munhu ane vhoti yemunhu.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Taka nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinotenda mukoma Zuri.
Avo vanga vari mukoma Taka Kapikinyu vanogara muno muWashington DC muAmerica. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vati tereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Pasi chigare zvakanga zvakakosha kuziva kwaunobva netsika nemagariro evanhu nekuti uhu ndo hwaive hwaro hwekunzwisisa chivanhu. Asi kuuya kwakazoita chingezi kuri kuramba kuchisandura mafungiro evamwe vemuno pamusoro pekukosheswa kwetsika dzepasi chigare. Ngatinzwei zvinotevera kubva kuna Safari Njema.
Kune vakawanda vachiri kukoshesa chivanhu mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Sabhuku wemakadzere kwamurehwa baba Edward Mushore vanoti vanhu vanofanira kupota vachivandudza misha yavakakurira, kwete kuipira makotsi vari mumaguta.
Saka imba yaamai, imba yaambuya, yasekuru haifanire kuti ive inofa pamusha pamusana pekuti imuseum. Saka ndapota zvangu hama neshamwari karaima gadziridza sezvi saizvozvo. Iye nhasi unoyo kandai ndikaramba husabhuku, ndinotozviziva kuti ndinobva kwamutoko ndisina gumbo kana kuti ruoko ndadimburwa pari pamusana pekuti ndinenge ndakanganisa kaucha yechi yerudzi.
Sabhuku Mushore vanotiwo zvekare vagari vemumaguta vanofanira kuuya kumusha nguva nenguva vachibatsira kutsvaira nekuchengetedza nzvimbo dzakaita semarinda nekuti zvinoita kuti vawane makomborero.
Saka zvinoreva kuti vese vatsvaira kudaro izvizvi kuremekedza, kwete kuti guva raamai kana kuti rababa kana kuti rehama yako wotaura kuti aiwa zvinoreva kuti handichaendako. Handizvo, zvinoreva kuti iwaya ndiwandainzwa kunzi Madzimbawe, inzvimbo yenera
Sekuru Constantine Chikukwa vemumushama nekairo kuwedza ndivo vanomirira urongwa unoitwa gore rega rega wewawa womukwerera. Vagari vemo vanoitira zvirango zvemvura parinda rasekuru vavo vamandiya avo vaive svikiro guru. Sekuru Chikukwa vanoti kuteedzera tsika yekuchengetedza guva iri ndizvo zvinoita kuti musha wekwanhekairo ugare une maguta.
Kupirirwa kweguva ravo unoitwa gore negore kana tamvura yakuda kunonaya tinokokana vanhu vechirume toenda tonopirira madzimai anotigira tihuswa tihuswa isu tosara tichigadzira zvedu denga topfirira dengi imba yaamandiya mvura inobva yanaya kukadaro.
Pfungwa yekukoshesa musha inotsigirwa naseneta anomiririra Hwedza amai Rosemary Goto avo vanoti kucheuka vabereki kwakakosha.
Dai ukagarika sei ziva kwawakabva ziva kumusha. Sandokurudzira vana kuti musarase, chengetai vabereki venyu, vana mbuya venyu, vanin'ina venyu nehama dzenyu. Kana kwafiwa kumusha munhu ngazive kumusha kuti kwafiwa uchienda zuva kuti mangwana ndiwe.
Xolisani Nquve mutori wenhau wekambani Alpha Media Holdings. Nquve uyo ane mudzimai nevana vaviri chizvarwa chekutinde kubhinga. Nquve anoti musha wakakosha pakuumba hukama panororwa mwanasikana nekuti ndiko kunobvisirwa pfuma.
Izvi zvinoitirwa kuti chekutanga kuratidza mukwasha kune mbereko yemwanasikana. Wakabva pano ndopa nhoroondo yacho chiriwo kumurora zvechirungu o pachedu pachipinga pachitonga. Saka ndohwisa nhasi inyebhe kushamari but vanhu vakawanda vanokubhinga vanokutaura kuti chero zvikadii zvikadii unodzokera kumusha.
Nquve anoti vagari vekubhinga vanokoshesa chaizvo mavakirwo aiitwa dzimba kubva kare neuswa nemapango zvekuti dzimba dzemarata dzichiri shomanana.
Pane imba inovakwa pamusoro yakatsigirwa matanda. Imba iyoyo nguva zhinji inorara baba kana pakawandwa neimba inorarwa mai vachangosununguka. Then dzimba vakomana nevasikana vati kurai unorara mudzimba twakatedzerana inenge dzinenge dzakakomberedza musha chivazhe asi yababa iri pamusoro. Pakati kadambudziko baba anotanga kumuka nekuona.
Muzvari Esnati Veremu vekuHighfield Marare vane makore makumi maviri nematatu vanoti havafi vakaenda kumusha kwavo kwaGweshe kuchiweshe.
Pane zvakafanana kana kuti nana atete vairoya kana kuti anambuya vairoya kuvaziva zvinotosimudza mhepo saka kumusha hakuna kana basa.
Izvi zvinotsigirwa namuzvari Erika Gwaradzimba avo vane makore makumi matatu nemana vachigara kuHatfield Marare. Baba vavo havadi kuvanzwa vachitaura nezvekuda kuenda kumusha. Vakapedzisira kutsikako vachine makore mashanu ekuberekwa.
Asi shuviro yangu inini ngeiri yekuti ndikaita mhuri yangu inini ndoda kumboenda nawo kumusha kwacho ikoko tombonyatsoonawo kuti zveshuwa kune vanhu vanobata mushungeri kana kuti hakuna. Kana ndaonawo variko then havaendiwo kumusha tongoitawo semakudzirwa ndakaita inini.
Muzvina fundo wezvekutepfenyura nhau vaAdmire Mare avo vanodzidzisa vari kuSouth Africa vanoti nyaya iyi inoratidza kusiyana kwemafungiro pamusoro pekukosha kwekuremekedza tsika nemagariro evanhu.
Musha ndipo panoratidza kuti pane mudzi womunhu wose anenge achibva mumhuri iyoyo, saka chinhu chinoramba chichifanira kuramba chichikosheswa.
Zviri pachena kuti nyaya yekuremekedza tsika nemagariro evanhu inokosheswa zvakasiyana-siyana nevanhu vane mazera akasiyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, unondipa simba.
Sangana kwatiri kuita muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero. Tsarangu ndoitwa Praxedis Jeremiah. Nhasi uno uyu muchirongwa hatina mufundisi. Mungakwazisa vateereri.
Makadi zvenyu ndinotenda nemukana uno. Tsarangu inini ndiri mufundisi Jacob Tozona Maforo. Ndiri muKansas, ndiri mufundisi weUnited Methodist Church.
Makabva kuZimbabwe riini uye makatouya mato mufundisi weUnited Methodist here?
Ndakauya kuno ndichiri nhengo ye United Methodist Church ndisati ndamufundisi. Asi ndakauya ndichishanda neYMCA ndakauya mukore ra 1998.
Munoshanda nemamwe masangano asiri United Methodist.
Zvakanyanya pamwe newamwe vandinawo takatanga boka rinonzi Building for the Future. Tinoorganize a conference kamwe pagore yatinounza vanhu vanobva kuZimbabwe zvisinei nechurch yaanopinda. Asi nyanya nyanya tinokurudzira vaya vanoti tine maprogram akadai akadai atiri kuita kuZimbabwe, vanotaura zviri practical zviri kuitika, ndo vanouya vachiita showcase kuti tiri kudai. Saka tinoita Building for the Future conference gore rega rega, weekend yekupedzisira muna June mutown inonzi Winfield pacollege inonzi Southwestern College.
Parizvino mufundisi, chitipaiwo vhesi.
Chandingada kukurudzira vanhu kuti vazive kuti ipo zvatiinazvo zvese zvatinoita tinobatsirwa nekuchengetedzwa nekugoneswa naMwari. Nyanya nyanya ndiri kutarisa pavhesi iri kuna Philippians 1:6. Inokurudzira kuti irori basa ramuinaro ramakatanga murambe muchingoriita, nekuti basa irori rakatangwa naMwari. Ivo Mwari vacharamba vachikugonesai, vachikukundisai, vachikutungamirirai kusvikira pakuuya kwemwanakomana wavo Jesu Kristu. Saka ndinoona kuti vazhinji vanosvika pakuneta kuru sei nemamiriro akaita nyika yedu. Kune vakatanga kuita zvavakatanga kare asi vakunzwa kuti hazvanyanya. Dzimwe nguva vamwe vakuneta, dzimwe nguva vamwe vakaita give up. Basa ratinoita isusu utoriwo mukana, basa ndera Mwari. Tinotofarawo kuti Mwari akatipa mukana wekuti munguva yekurarama kwedu nemuupenyu hwedu tigone kuita zvatinoita. Vamwe tiri vafundisi, vamwe mainjiniya, vamwe majournalist, semi chipi nechipi chatinoita ngatizive kuti mukana watakapiwa uyu naMwari. Hakusi kugona kwedu kana kuziva kwedu kana kuti idzidzo yedu ayo, asi kuti Mwari vari kutigonesa. Mwari wakatipawo mukana. Tingatinemba rwiyo rwekuti ndiMwari watipa mumwe mukanazve, mukana wekuwashandira. Izvozvo tinoramba tichiita tichipfuurira mberi. Saka toda kukurudzira vanhu vese, vamwe mastudents vari muzvikoro, ngavaramba vakashingirira pane zvavari kuita zvakatangwa naMwari. Mwari vachazvitungamirira kusvikira one day vakutarisa kumashure vachiti kusvika tisvike patiri pano ndiyo Ebenezer yekuti Mwari vanga vainesu.
Ebenezer shuwo. Wow. Motipetera nemunamato.
Gatinamatei muzita raBaba, reMwanakomana neremweya mutsvene.
Amen.
Tinoda kutendai Mwari, iyemi mupi weupenyu, mupi wezvipo, iyemi Mwari vanotitungamirira nekutigonesa muupenyu hwedu. Tinoda kutendai munguva ino apo vana venyu vakafararira pasi pese vari kukushandirai, vari kushandira mhuri dzavo, vari kushandira nyika yavo. Rambai muchiwapasimba, muchiwagonesa, muchiwatungamirira mune zvavanoita. Dzimwe nguva tine zvinosangana nesu muupenyu hwedu zvinotiremera. Tiri kunamata tichirangarira zvikuru sei vari mukati menyika yedu yeZimbabwe. Ivaiwo navo vari mukati mematongerwo enyika, vari kutungamirira makereke, vari kutungamirira mumabasa ezveupfumi, kuti zviro zvese zvatiri kuita tirangarire kuti ndimi Mwari makatipa mukana uyu. Ndimi Mwari munotigonesa, ndimi Mwari munotitungamirira. Tinopa mbiri nekutenda kuzita renyu mune zvose zvamunotiitira. Amen.
Amen. Nguva dzedu ndodzadyana. Naizvozvo tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ari kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah ndichiti ngatisanganei zvekare kusvondo rinouya.
Kana ndakane
Tinotenda Praxidese. Nguwa edu ya vayango shika kwa mvura ya cheka makumbo. Rigaiti tarise msore na uzakare. Mapato ezve matengerwo enyika otarisira kusangana neZimbabwe Electoral Commission mangwana apo chirongwa chepiri chekunyoresa kuvhota chatanga munyika yose. Mukuru wemadzishe Ishe Fortune Charumbira vanokurudzira veruzhinji kuti vamhangare masabhuku ari kubhadharisa vanhu vanonyorerwa tsamba dzekuvhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Stanley Mhlanga.